Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro, apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCOVID-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira, nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu, Dr. Evans Masitara, vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi, kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makeses ekorona akuwedzera, especially paholiday yatiri kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zvanhasi vangu vachiripota 1365 new cases ne34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacha.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiita havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think lockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana enyika, even informal trader nevamwe, voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal, saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei, vachararamei. Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa. Zvipatara zvofanira itwa zvishande, because infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira nemaventilator anokwanirana nemanumbers ati kuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo, kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti dzinyatso, of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy, kuti economy ishande but chirwere chikontrolewa. Ndofunga kuti at times vanoita mamuzi anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Amen, tisongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorova Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamimiriro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vajulai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPajon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashion ecyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musi wa 1 hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda iri kunayawo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magesi. Ndiri kuona anasi magesi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho is improved, because pasinawo magesi network unoku inotinetsei. Then chimwe nyaende kuti vanhu vakanga vapindwa ma evacuation points especially muno mungangu pane ma local evacuation points akanga aiswa apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari matend vakaenda kunana Mutambara Mission St. Patrick's. Vanhu vavo vese vakapedzisira kudzokera kumba. Taenge kuita kachimbo kekuti dutu mupengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakapanzi between 4 to 6 a.m. ndo paanofanga achisvika muno muchimanimani zvine simba saka vanhu pakaona kwaedzawo zviratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba.
Muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points?
Kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina. Saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe papa neovercrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid zviri kuenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova?
In terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 uyoyo yakati wandei nemvura mune dzimba shomaniniwo dzakakwaturwa marata mungangu neflea market yemungangu mumwe yakakwaturwa marata then muold locationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwaturwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo hwakafambawo sei?
Kufamba kwavanhu vachidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka hatina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka. In terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika mumuri panguva yakafamba chalini kana kukuwara tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kwehurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nemumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Wonguta receiver maripotsi kubva kuBulawayo, kubva kuGweru, kubva kumasingo, kubva kwaMutare, kubva muHarare nokumwe kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitangana 9 o'clock nokuti maroadblock anga ari kwakawanda vazhinji vasvika kumahalf 9 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanation kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanation. Hapana urongwa hwakajeka.
Saka vana ivava vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora asi munongo zvakuti mwana unenge ato disturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete saka vanozonyora havo asi kuti kana va disturbeka zvinopawo kuti zviaffecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoaffectesa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishini saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimseki neminister of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa.
Imiwo sesangano repTUZ mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutariswa kunyora bvunzo?
Hongu takanguri taprovider yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti ndezvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice.
Tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo, muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid?
Hakuna chakati jeke kuvadzidzisi. Zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazvionera saka isiwo tirikutoudza varayiridzi kuti hei zimseki siyanai nayo iyi basa rezimseki harisi mendetari varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunovhijeta zvezimseki izvi nokuti zvine njodzi saka ministry of education nezimseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazvionera vazhinji vari kutoshayika izvezvi.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwezvekuchengetedzwa kwenyika, vezveutano, vezvekurima, vezvezvicherwa, vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika, vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha. MuChronicle, zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma eVictoria Falls musi wegorebzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Team Restudio Mose makadini ndinongobvunzawo zvangu kuti makotsirudzii kuiwaya makotsirudzii kuti munhu anodhiraivha asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza plakadi onzi 10 manzini jero makotsirudzii chaivo chaizvo nyika yekupiko iyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoshamisa chokwadi.
Ndisisi apo vatereri vestudio 7 ndiri kuno zvangu kumarondera tiri mulockdown in 31 days umu tiri kufanidzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimseki kuzimseki kubvawo masetifiketi a2018 masetifiketi a2018 vika iye zvino 2021
hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kungwacho kunorambwa mari dzau dzisiripi zvimuseki ngaitinzwireo tsitsi vanhu vamwari itipeo masetifiketi ngaimbounzawo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzau dzisiri pasingatsvage basa ea level neo level zvese maita basa vatereri
mangwanana akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tanonoka wande chokutanga chandiroda kutaura pamusoro pa monzora haasi type yekuti angatunga nyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Siwile Korocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi mai prince pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai moyo ndikutaura ndiri kukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufunzawo manonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti rinonzi basa remupurisa nderei harisina kuchengetedza vanhu here zvoka nemapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kuurai mwana muchechi asina chaanoziva zvokwadi tikutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa kerwozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematongerwo enyika
makadiko vashamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona musazoti pamunopiwa maswitsi mokangamwa nhamo iya muno murambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji suro uku vanhu vachipiwa maswitsi kana mavhotsi osvika iyozvi nhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho pakwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa maswitsi zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva mushirino muririro wayo haiuregi zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazvibona kubva kunana 2000 sure kare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobva kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Tichienda pamhepo, mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu reGeorgia. Mavhoti anoita zvikamu 41 nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa. Vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muGeorgia. Chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kuGeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika.
Pari zvino election yekunzi nenyika yacho iri critical saka zvatikuone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tikuona madhemokrats ari kufanotungamira but pari zvino ingori 30% yeGeorgia iri kuti ichiri kuverenga.
So kuona kwenyu munoona sekuti madhemokrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira?
It's too early. Pari zvino panotine sei kutaura nendaa yekuti izvo madhemokrats kwavari kutungamira kwacho ndokwanga katarisirwa kuti vachatungamirira havari achine nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo dzakabatwa nemarepublican haasati apinda saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo idzo dzaverengwa mademokrats anenge ari nechepapi ngamusakanganika kuti state inegeorgia yanga iri republican saka tikaita mademokrasi to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokrats democratic senators
Kana kuri kuti mademokrats atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwaBiden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nemarepublicans Congress ine mademokrats saka kucongress vari nechi sazvinoita kapa anenge paaitwa mitemo mucongress ichapfuura nekusenate saka ikapfuura nekusenate ndasenate inge ingazara marepublican kureva kuti zvaanenge vachida vabiden zvinenge zvinoda nemadhemokrats kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti chinhu zvifambe otherwise ya panotomboita kanyaya zvichana sezvo president biden vano maprogram avaroda kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbisawo kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita
avo vange vari chizvarwa vachezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 Kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafana nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19 Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.